Vamachisa nasi vasvitsa chikumbiro kudarira Major Street remuno muHarare chekuti vatongo vachibva kuumba pamhosva yavari kupomerwa yekunyoresa vanhu sevavhoti zvisiri pamutemo, asi chikumbiro ichi chapikiswa nemuchuchisi wenyaya iyi. Vachisvitsa chikumbiro ichi kudare, gweta ravamachisa amai Beatrice Mutetwa vati vamachisa vanofanirwa kupiwa mukana wekutongwa vachibva kuumba sezvo vari munhu akazvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa kuti mapurisa aida kutaura navo. Vamachisa avo vapa hufakazi mudare vati vakaziva kuti vaitsvagwa nemapurisa vari mudare repamusoro reHigh Court musi wa4 mwedzi uno painzwi kwanyaya yavaliyo chamahwinya vanove mushandi weZim Rights avo vari kupomerwa mhosva yakafanana neyave kupomerwa ivo vamachisa. Vamachisa vati vakazozivisa gweta ravo iro rakazonyorera mapurisa tsamba iwo mapurisa akapindura. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti vamachisa havafaniri kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti musungu anogona kutiza kana vakapiwa mukana wekuita izvi sezvo vanga vari kunze kwenyika mazuva akasechwa mahofisi avo. Asi amai Mutetwa vati vamachisa vakabuda munyika mahofisi aya asati asechwa vachienda kuPoland kwavainopinda musangano wezvekodzero dzevanhu weWarsaw Democracy Conference. Vati mushure memusangano uyu vamachisa vakadzoka munyika vakazvigarira zvavo kumba kwavo pasina kana mupurisa akamboya achivatsvaga uye vaizvendera kubasa semazuva ese. Vareza vaenderera mberi nekupikisa chikumbiro chavamachisa ichi vachiti umbowo hwemagwaro ekunyoresa vanhu kuvhota pamwe nemuchina unodhinda mapepa ekunyoresa kuvhota zvakawanikwa kumahofisi eZim Rights pakasechwa mahofisi aya zvichireva kuti nyaya yehurumende yakasimba zvikuru. Asi amai Mutetwa vati hapana kana chinhu chimwe chete chakawanikwa kumahofisi aya pakasechwa mahofisi aya muna zvita wegore rapera pamwe nepakasechwa mahofisi aya zvakare marimwe zuro mushure mekunge vamachisa vazvipira kumapurisa. Vareza vati zvaiitwa navamachisa nevamwe vasungwa vana vari mujere vakasungwa maererano nenyaya iyi vaiita izvi nechinangwa chekuda kuzoshoresa sarudzo dzakatarisirwa kuitwa munyika kuburikidza nekunyoresa vanhu uye vamwe vanhu vavanonzi vakanyoresa zvisiri pamutemo vanhu vakazvarwa muna 1894. Vareza vati izvi zvanga zvichiitirwa kuti sangano renyika dzepasi rose reUnited Nations rigobuda nechisungo chekuti hapana ndege inofanirwa kubhururuka muZimbabwe kana kuti no fly zone kana munhu ari kudiwa navamachisa nevamwe vavo vakasungwa asina kudomwa mudare akundwa musarudzo zvavati zvaizokonzera kusagadzikana munyika. Amai Mutetwa vati nyaya dzematongerwo enyika dziri kupinzwa pasiripo.
Well, that is what the prosecutor said, but you can see again that that is more clutching at straws than really realistically making submissions in court. That was more a political statement fit for a rally than for a courtroom.
Amai Mutetwa vati kuti vamachisa vaiswe paremand iyo nyaya yechipomerwa Zim Rights kunenge kuri kutyora kodzero dzavo. Izvo zvinotevera mapepa asvitswa kudare anga achipomera Zim Rights mhosva iyi kunyange hazvo muchuchisi azoburitsa mamwe mapepa anga ane zita ravamachisa. Nyaya iyi yambomira kunzwikwa kwechinguvana sezvo amai Mutetwa vapopota kuti vamachisa havafanirwo kunge vane ngetani dzavanga vakaiswa mumakumbo panga pachinzwikwa nyaya iyi vachiti havakwanisi kuti vaenderere mberi nekumirira musungwa kana ngetani idzi dzisina kubviswa. Vareza vati kuiswa ngetani kwanga kakaitwa vamachisa kunotevera kurohwa kwakaitwa umwe Major Street kukadoma nemusungwa zvakaita kuti Major Street uyu atyoke ruoko. Mumutongo wavo mutongi wedare vatendai mawe vati vamachisa havafaniri kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti vanogona kusamirira kutongwa kana vakaburitswa muhusungwa pakatariswa mhosva yavari kupomerwa. Vamawe vati nyaya iyi ine chekuita nekuchengetedzeka kwenyika saka nokudaro kuburitsa vamachisa muhusungwa kunogona kukonzera kusagadzikana nemvongamupopoto munyika. Vamawe vati vamachisa vadzoke zvakare kudare musi wa 30 ndira pachaenderera mberi nyaya iyi vachibva kuchitokisi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare chizvarwa chekuAmerica vaJed Scott Westham avo vanoshanda nesangano reBill Clinton Health Access Foundation vatongerwa kunzi vabhadhare mazana mana emadhora pamwe nekudzingwa munyika mushure mekubatwa nemhosva yekushanda munyika vasina mvumo. Mushure mekubvuma kwaitwa mhosva nemusungwa, gweta rava West Ham vaHarrison Nkomo vakumbira dare kuti rinzwire tsitsi musungwa uyu sezvo akanzi nebazi rezveutano atange kushanda akamirira magwaro emvumo yekushanda munyika kubva kuimmigration. Vankomo vati basa ranga richitwa navaWest Ham ranga richibatsira zvezvarwa zveZimbabwe sezvo vanga vachipa mapiritsi anonwiwa nevanorarama neutachiwana weHIV pamwe nevanorwara nechirwere chemalaria pachena. Asi mutongi wedare vaMoses Murendo vati vaWest Ham vabhadhare faindi pamwe nekubuda munyika nhasi. Pataenda pamhepo, vaWest Ham vanga vachiri panhandare yendege yeHarare International Airport vakamirira kudzoserwa kuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.